Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 11 nyamavhuvhu 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Inotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi. Mumwedzi mitanhatu yekutanga yegore rino, zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvatumira kumusha mari inoita mamiriyoni mazana mapfumbamwe ane makumi maviri emadhora ekuAmerica, kana kuti US$920 million. Gweta rava sefi ya kasukuere mshare Jacqueline Sande wanuti vaendesa magwaro kudarere Supreme Court maerirano nenyaya yekukwikwidza msarudzo kwava kasukuere. Iyi ndiyo mimwe ya misoro ya naudzeduza nasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe rakazivisa svondo rino kuti kusvika parizvino mari dziri kutumirwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, kana kuti diaspora remittances, kubva gore richitanga yakwira nezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana, kana kuti 15%, kubva pamadhora ekuAmerica anoita mamiriyoni mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nemanomwe, kana kuti US$797 million, zvichienzaniswa negore rakapera panguva imwe cheteyo. South Africa ndiyo yakatumira mari yakawanda kudarika dzimwe nyika, kuchiteverwa neUnited Kingdom. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezveupfumi vari chipanga mazano wemabhanga kuBritain, muzvare Chennai Mutambasere, kuti tinzwe maonero avo.
Kuwedzera kwemari iri kutumirwa nediaspora kuZimbabwe kuri kuratidza kukwira kwemitengo yezvinhu kuri kuita muZimbabwe. Izvi ndizvo zvinoita kuti vanhu vanenge vachitumira mari vachida kubetseredza hama dzavo, kungava kuti kutenga magrosari emwedzi, kana kubhadhara maschool fees, kana kubhadhara zvinenge zvichidiwa kuzvipatara, zvinhu zvavo kuwedzera mutengo, mapraisi ari kukwira. Naizvozvowo mari inenge ichida kutumirwawo inowedzera. Asi ticharangarira zvakare zvatakaona muna February pakabuda program iyo yainzi Gold Mafia, yakagadziriswa neAl Jazeera.
Kuzema Gold Mafia zvinopinda papi mumari dzinobva kunze dzivanzva?
Kumwe kubiwa kunenge kuchiita gold muZimbabwe neimwe nzira. Mari inenge ichinzi gold yatengeswa inenge ichiuya ichinyorwa, zvichiita kuti zviite sekuti maremittances ari kupinda munyika, asi iri mari yakanangana nekubiwa kwegoridhe muZimbabwe. So zvinhu zvachona zvinenge zvichida kuti zvinatsoongororwa, kuti tinatsowanonzwisiso kuti maremittances pachokwadi here emari iri kutumirwa kubva kudiaspora, kana kuti zvasanganisana nemari dzimwe dzeumori, mari dzimwe dzekuba dzemoney laundering dzatakaona patakaona Gold Mafia muna February.
Idzo mari idzi dzinenge dzichitumirwa nehama neshamwari kubva kunze uku dzinobatsirawo hurumende nenzirawo dzipi?
Mari iyi haizonyanyi kubatsira hurumende nekuti haigari munyika. Inobatsira hurumende chete pakuti avo vanenge vachida kuti vawane kurapwa, vanenge vasina mari vozobatsirwawo nehama. Zvinoreducawo masocial care costs ehurumende. Asi chinonyanyoitika ndechekuti zvinhu zvakawanda muZimbabwe zvinotengeswa zvabva kune dzimwe nyika.
Saka muri kuti mari idzi nekuwanda kwadzo dzichitaurwa kudai dzinongouya dzichipfuurira here kana dzichidzokera kwadzabva? Pajekese izvi shoma ipapo.
Zvinhu zvinogadzirwa muZimbabwe, ma raw materials acho, zvinhu zvinoshandiswa kugadzirwa, zvinenge zvichitobvawo kune dzimwe nyika. So mari inongo pinda mzimbabwe, yo gara mzimbabwe kwa mkwa diki diki. Nekuti inenge yaka duta resira otipane ichatozo buda mzimbabwe. Kunotenga maro materials, kana kunotenga zunivacho na zuriku tenge seru wavanu wachitenga mzimbabwe.
Nyanji mwineze upumi vari chupanga mazano wema banga ku Britain, musare chenai mtamba sere vari paru nare ku Britain ne Studio 7. Gweta ravasevi ya kasukuwele muzare jaki sande vanoti nyayayo kukwikwiza kwa waka sukuwele aisati ya pera vachiti darere constitutional court harina kurasa nyaya ii asikuti ya kazivisa kuti nzira ya wakanke vashandisa ndiyo inofanlo kugaziriswa. Muzare sande vanoti vato endesa magwaro avo kudarere Supreme Court vachiti vasevi ya kasikuwele chizwaro wache Zimbabwe chinofanu wakupuwa mkana kukukwiza pavanoda.
Iso tukutisela mirili wa presidenti ya kasikuwele nyaya ili haifati ya pira sochose darere constitutional court harina kana kumborasa nyaya ii likata ina maturo asikuti ya kati nzira ya mawe ya nayo kuno constitutional court haisiri ya kafanira mawe ya sekuno zimi muruda kukumbira kunzwika ne direct not direct access asi mimi so ima choko adima amchida kuapila saka nezo zote ya kati ya kutara kwa kaita dare hurure muno Mzimbabwe tikate gati zokere kumashure Supreme Court tino isake mapepa edu ekutira dza kutava kuda kuapila tinokumbira akakubvumitswa kuti tiapile kuconstitutional court naizvozvo ndinotadzivisa nyika yeZimbabwe kuti tatoisa mapepa iwayo chikumbiro ichocho chatoiswa kuSupreme Court.
Rwendo runo chikumbiro chenyu kuSupreme Court ndechei?
Chekuti aiwa tokumbirwa kuti tikwidze nyaya yedu mudenga inonzwika neconstitutional court naizvozvo tikutarisirwa kuti constitutional uye Supreme Court ichatipo mhinduro mukukumbira kwataita.
Saka vaka sikuwele vanotii nemamiriro akaita zvinhu awa vachasiyana nazvo here?
Tichikuti aiwaka ticharamba tichirwisa hatisi kuzorega kurwisa kuti presidenti yakasukwere vawanike vachipiwawo mukanaka wekuti vapinde musarudzo yekusarudza mutungamiriro wenyika nekuti ivo kachizvarwa chemuno muZimbabwe vane kodzero woka yekuti vapindewoka mukukwikwidza ikoko kwekusarudzwa mutungamiriro weZimbabwe nekuti hapana kumwe kwavangazodaka kuti vakumbire kuti vasarudzwe kunze kwekuti muno munyika yavakaberekwa yeZimbabwe.
Gweta ravasevi ya kasukuwele mshare Jacqueline Sande variparu nare kwa rare ne Studio 7. Mufundisi wekereke ye Zimbabwe Assemblies of God Africa kana kuti Zayoja Archbishop Ezekiel Guti vakachengetwa nezuro masikati kubindura. Mufundisi Guti vakashaya vave nemakore zana uye vakaremekedzwa neugamba hwenyika nekuda kwebasa rezvechitendero ravanonzi vakaita munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Sininga weStudio 7 abata mumwe mufundisi wekereke iyi vanga vari parufu uru, Reverend Dr. David Smango, kuti tunze zvizhinji.
Aiwa zvafamba zvakanaka chose baba. Vanhu vaungana vakakokwa kuti vauye pazuva rokuchengetwa kwavaguti vaungana kubva mangwanani vakauya vakati wandei chose vakakokwa nokuti hakuna kutendwa kuuya vasi vese vanhu kuti vangadai vakawandisa asi kune vakakokwa chete kuti vabudirire kuuya.
Tingatsvagewo nhoroondo yababa Guti chikurukuru chatingatiwo vacharangarirwa nacho nemhuri yeZimbabwe nepasi rese ndechipi?
Chinhu chikuru kana munhu achinzi munhu uyu mutungamiriri wakanaka kana kuti anogona kuita basa kugona kushongedza vamwe vanhu kuti vabudirire. Ichi ndicho chinhu chikuru chatakaona chiri pana baba kuti kushongedza vamwe vanhu kuti vabudirire muupenyu hwavo pakunamata mumagariro mumaitire ezvinhu pane zvose pamweyana panyama. Saka baba kuti vakava nembiri yokusimudzira nevamwe vanga vasingafungi kuti vangasvika panhano yakanaka vakabatsira vanhu vakawanda zvikuru vakuru navaduku vese vaikwana pakubatsirwa navabaguti.
Ndotarisawo kuenda kwemukuru kudai pane vende rinosara munoona richizovharika here vende ravasiya iri
vende ravasiya iri rinogona kuvharika nokuda kwedzidziso yavo ndinobva ndarangarira masoko aJesu achitaura achisiyawo vende rake wakataura masoko kuti muchaita mabasa makuru kudarika andinoita aya ukuru hwamutungamiriri hunoonekwa nokubudirira kwebasa rake kana iye asisipo saka ivo vakagara vagadzira hwaro hwakasimba hwokuti kana vaenda tinovademba pakushayikwa kwavo asi tinofara nokushongedza kwavakaita leadership kuti ikwanise kupfuurira mberi nokuita zvainofanirwa kuita saka tinotarisira chiedza chakakura zvikuru pakuenda kwavo nevende ravasiya iri nevanhu vavagadza kuti varambe vakabata matomu kuti zvino zvipfuurire mberi
ndopedzisira ndichikukumbira iwo kune mhuri yeZimbabwe yakateerera vekereke zayoja nevamwe vose kwavakapararira shoko ramungavasiyirewo rekuvasimbisa nderipi
shoko randingasiyira hama dzangu dzese dziri muzayoja nevamwe vese vanofara kunamata nesu pamwe chete nderekuti chinhu chikurusa chinokosha ndechokubata dzidziso yatakadzidziswa yokubatana pamwe chete tine chinangwa chokusimudzira umambo hwamwari iroro soko iroro noravakatidzidzisa kuti tisimudze umambo hwamwari kana tichisimudza umambo hwamwari tinozvitsveta parutivi tosimudza iye Kristu Jesu wavakatipa saka ndinokurudzira hama dzose kuti ngatinangei kuna Ishe wedu muvambi nomukwanisi wokutenda kwedu Jesu watakapiwa nababa kuti
aiwa tinokutendai Reverend Simango nenguva yamatipa totiwo mweya wavo uzorore murugare maita basa zvikuru
tatenda chose baba mwari akukomborere zvikuru
avo vange vari Reverend David Simango umwe wevakange vari pakucheketwa kwamufundisi Ezekiel Guti vari parunhare kubhindura naEvans Zvininga weStudio 7 mutambi ane mukurumbira munyika vaDavis Guja adzoka zvine mutsindo nemutambo wake unonzi Aikaka uyo uri kuitwa panzvimbo yeTheatre in the Park muHarare izvi zviri kuitika mushure menguva refu Guja ambosuduruka pachikuva Pasimondlovu anoti panyaya inotevera
Mutambo uyu unodonongodza nekupenengura nyaya dziri kuitika munyika dzakaita seuori, utungamiri, kuondomoka kweupfumi nezvimwe zvine chekuita nemagariro evanhu. Guja anoti Aikaka mutambo unoburitsa kukanuka kana kushamisika nemamiriro akaita zvinhu munyika kana nharaunda dzatigere.
Wakanangana nezvinhu zviri kuita munyika. Dzimwe nguva mafambiro mumugwagwa, kuti izvo unenge uri pakati perodhi, uona kurudyi kune mota iriko utaka kuri boswe kune mota iriko iwo mbunyikidzwa uri pakati sakaona kuti Aikaka
Guja anoti zvakakosha kuti vanoita zvemutambo vanzwike kana vachitaura nyaya dzinoitika munyika sezvo vachisimudzira runyararo nebudiriro
tine chishuwo isu chekuti zvoita vanhu vemafirimu vetheatre vemimhanzi tichakanangana nedonzo rekusimudzira nyika yedu pamwe nerunyararo panguva ino tinofungidzira kuti kana tichiita mitambo iyi kuchitaura mashoko edu whether mumafirimu oro mumhanzi tokumira tipote tichiteererwa saka theatre oro patinoita mitambo yedu yemadrama iyi ndozvangofanana izvozvo kana tichicreata zvinhu izvo maartists panochicreata zvinhu hatingocreata zvinhu zvatinoda tichifembera fembera tinocreata zvinhu zvatinenge tichiona zvichitoitika mucommunity medu musociety medu ndipo patinotora zvinhu izvozvozvo
Sachigaro wesangano reZimbabwe Peace Building Initiative iro raimbove Zimbabwe Peace Trust uye vaimbove gurukota muhurumende yemubatanidzwa Amai Sekai Holland vanoti vanotambira kudzoka kwaGuja mukuvaraidza veruzhinji nemitambo vanotiwo vanofara zvikuru kuti mutambo uyu uri kukokerwa nevanakomana vavatsanangura vachiti The Boy Child
David Guja kudzoka kwaAika adzoka kuzotirakidza kuti tiri vanani tiri kuita zvepi Ini ndafara kuti vanga vachakabata mutambo uyu is the boy child vanakomana nokuti pakawanda zvinhu zvakawanda mazuva ano zviri kuitwa nemwanasikana
Mozi Nafundo, vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe, Dr. Kelvin Chikonzo, vaudza Studio 7 kuti vanoita zvemitambo vane basa guru panguva ino nyika yakatarisana nesarudzo. Vatiwo kubva kare mitambo yaishandiswa kutaura zvinosangana nevanhu munharaunda dzavagere.
Asi zvinomba zvino kuti mapolitizens azvo zviri kunetsana. Nekuti hasi wese munhu anogona mwana mukana wekuenda kurali. Uye kuti zvinotipawo mukana wekuti tishandise nzira dzakawanda kunzwa zvinonetsa vanhu munharaunda medu kuitira kuti vacho vari kuda kuvhotera vazive zvinonetsa vanhu uye kuti vazive kuti vanozvigadzirisawo sei. Ndozvagara ati yaingoita kubva chinyakare chedu kuti vanhu vaingotaura zvinhu zvingori munharaunda mavo kuburikidza nenziyo nemitambo yaiitwa. Saka hapana chitsva.
Mumwewo ari kufarira mutambo uyu mutambi wechidzimai Elizabeth Majongwe, uyo ati mitambo inosunungura pfungwa dzevanhu uye kubatana.
Ndinoona tieta ichibatsira chaizvo kuti vanhu vapfavise pfungwa pane zvinenge zvakaoma muupenyu. Ndinoona zvakakodzera chaizvo nekuti semataurira ndamboita pekutanga kuti zvinosunungura pfungwa dzevanhu toziva magariro akanaka nekubatana. Ndo zvatinowanyanya kushuwira munyika medu.
Mutambo uyu wakanyorwa nevanyori vatatu vanoti Stanley Makuwe, Patience Piri naTinashe Muchuri. Wakavhurwa musi wechipiri Nyamavhuvhu 8 uye uri kuitwa kusvika musi wemugovera Nyamavhuvhu 12 uchitanga panguva dzemanheru. Guzha ndeumwe wavatambi munyika vakashandisa mabasa avo kuumbiridza budiriro nechenjedzo kuruzhinji munyika kwenguva refu. Takamirira Studio 7 Muharare, ndini Pasmo Ndlovu.
Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Munewsday, mapurisa akarambidza meya veguta reHarare vaJacob Mafume kuti vaparure zviri pamutemo nhandare yeRufaro Stadium. Nemusi wechitatu mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza vatsigiri vavo kuti hurumende yavo ichagadzira nhandare iyi kuti chikwata cheDynamos chikwanisezve kutambira nhabvu munhandare iyi. MuNewsday makare vanorarama neurema vanoti havasi kupiwa ruzivo rwakakwana pamusoro pesarudzo, vachiti vanodavo kuti zvesarudzo zvinyorwewo vachishandisa runyoro rweBraille. Ishe Mchwane Kumalo veMatabeleland North nezuro vakagadzwa kuva mutungamiri wegungano remadzishe reNational Chiefs Council, vachitsiva Ishe Fortune Charumbira avo vakati havasi kukwikwidza kuti varambe vachitungamira sangano iri. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kuti tukumbira wei mbotipewo full hour. Tipewo full hour ya maimbo yetee. Full hour ya maimbo yetee life talk ye. Hai, 30 minutes ya. Haa, tina suku inzisi. Inini bacha mshonga dinsi, ndaka zumiri. Tukumbira wo. Hai, watipewo one hour ya life talk. Tia suzi ya nyaitu zizi, tia suzi zika zika. Hapa ndiwa sotu maungo zikurra gurra minu saugiti kwa upa mwameni pa mapasa na mare ilo fanda kutu mkwa ziku wana 4 years maybe kana hana mshakada arwashu uwa atina shinga shiti kweza atina umani zaishu
Nivachere rewe Studio 7 makadi ni enyi hindi nonze Truman Spear ndangande chito kumbiro kuna mdara mnangagwa kutidae kuruti ati nguroa tisi mani ati nguroa tisi abuwe shakanaka pashigaru abuwe shakanaka pashitane tseka isu stane tseka ngati zgurosi si mdara ulu ngati zgurosi si ampo pao haki abuwe haki asika na zichinge shara ambadaye kurukuti nika zikubanzo zika tibatiro kwamwe zika gona utibatira na rumo rubatiro kwamwe mwana kwa sotu wangati toro si suwa koma na washidiki tipa usuwe tingaye tuono tingaita sei tibisewano hapa pashigaru kwa watu watu kuwaza apana kusiriku ufata tambura mkazoni tutaoro kudaita tambu zika.
Hurumende dzimwe nyika dzinochengeta nherera, dzochengeta mapofu nevakwegura, dzochengeta varombo. Chihurumende cheZANU-PF chinounza chikeni panguva yekukambina kuona vanhu senge zvituta, kuona vanhu senge huku, kuona vanhu senge vakapusa. Vanospenda mari pakutakura vanhu, vachitakura vanhu across the country from corner to corner yenyika nemabhazi. Hobvo mabhazi vachispenda mari pakukambina, but pakuvaka nyika zero. Hatidi izvozvo. We make sure to vote for Panachamisa this time. We will not make it. Election has to be geek. I promise.
Tumana waenda sare George. Tumana waenda sare George. Vaya vaitsinyira vanhu, vanhu vaitsinyira vanatsangirai. Takatarisa vana Tumana. Tumana waenda sare George. George. George charamba. Ndiyo umwe wacho atikukanga mwe masikande wazana Tumana kubva vari kuzupko kubva vaita chigeneral vakapinda muchigeneral vachingotsvinya ndozvaingoita charamba takatarisa charamba kuti zvinosvikepi zvako hauizivi zano iyo
hino pastudio 7 muri seri yenyu nokuti pazvinoitika muZimbabwe isu tiri pakufara nezvisa munotipa ndoda kuti tipa kunamata muZimbabwe kuti tambeke kuita mishonga muZimbabwe tambeke kuita wonderful nation tungamiriri vachishamisa vangogadzwa nevangogadzwa chiti sina mirishonga pana anopikisa kana vachishamisa vagara muzuva 24 up after election 23 vanenge vagadzwa nevanhu vagadzwa nevanhu vachishamisawa tikamirira mayouth tikamirira champions youth hari kuti ngatipapinzei mukomana ngatipapinzei muofisi vachamisawo ratenda sechisifu
Studio 7 muri sei mukoma wande ndiri pamayovhi nechief negande pane vakomana vaviri vanoitwa Leo Mjenda naKenneth Madolo vari kuchichidzira vanhu vachivataurira kuti vachapinda kunovhota vari mapoka mapoka uye kuti shaya weboka rimwe nerumwe ndiye anenge ari mberi uye kuti vasarasike kunovhota apa vanhu vaimirira kuora chibage chesocial welfare nesocial ndini piriviri pamai of a center
ava mavhoti ane chitsotsi nekuti kana vaguni vachiti vanovhota vari kuamerica vane bhokisi ravo rinouya ukoko vozovhota in secret esu ini handipanzwisisini ndakona kupanzwisisa vaguni ngavabudise nyaya yavo pachena vaibudise pachena kuti vanovhota sei vari kuamerica ndopandinongoda kunzwisisa ipapo kuti mhuri yeZimbabwe inzwisise kuti kuna vamwe vanhu vana masecret pilot anovhotewa munharu woga sei
pastudio mhuri sei mweseya nyika yaenda nachamisa iyi aiwa chimuti chatora chimuti tatora tatora chimuti nonzo mnangagwa kuti hanzi hei tikuda 6 million votes hanzi hei takawina kare kusoko kana makawina kuti takasaka chamukuwira vanhu chii timu yai timu inoziva kuti isusu tinorova hainei ndekumbotenga refu kana kumbotenga mamwe maplayers inongoti tozvionera mugraundi ZANU-PF ngatingopinde feya feya ferefere tionani hanzi mumwei bhizi kutora voters ro muchinyepera vanhu kumamisha hei mukavhota tokuona kutya election kwamuri kuita ZANU-PF otherwise hakuna kana chamunombowana hapana hapana kozi Zimbabwe yese yakuda shanduko takuda shanduko wanhu chamisa ngapinde mukomana
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vatu Malawi iri kutsvaga nekukumbira rubetsero rwekuti ikwanise kupa chikafu kuvapoteri vanoita zviuru makumi mashanu vari kushaya zvekudya zvakakwana pakamba inochengeta vapoteri yeDzaleka vatungamiri venyika dzeEconomic Community of West African States kana kuti ECOWAS vachisangana muguta guru remuNigeria nezuro vakatonga kuti mauto anodzivirira nyika idzi aunganidzwe kuti agadzirise zvinhu muNiger umo makakuduburwa hurumende nemauto emo.
Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. America inoramba ichishushikana zvikuru nekudzokera shure kweutongo hwegutsaruzhinji kumavirira kweAfrica nedunhu reSahel, uye inotsigira sangano reUnited Nations Office for West Africa neSahel kana kuti UNOWAS nedanho raro rekudzivirira nekuderedza gakava, kugadzirisa matambudziko ane chekuita nesarudzo nekusimudzira nhaurirano mudunhu. Vakadaro Ambassador Robert Wood, mumwe wevamiriri veAmerica vanoona nezvematongerwo enyika musangano reUnited Nations kana kuti Alternative Representative for Special Political Affairs at the United Nations. America inocherechedza kuedza kuri kuitwa neUNOWAS kubatsira kusimudzira nekuchengetedza sarudzo dzegutsa ruzhinji muSierra Leone, vakadaro Ambassador Wood. Vakati kunyanga hazvo, tiri kushushikana nekushaikwa kwejekerere mukuverengwa kwemavhoti musarudzo dzakaitwa musi wa24/10/2023 muSierra Leone nezvisina kufamba zvakanaka mukuziviswa kwezvakabuda musarudzo zvakaziviswa neElectoral Commission. Tinopembedza vanhu vemuSierra Leone nekupinda musarudzo izvo zvinokosha zvikuru muutongi hwegutsa ruzhinji. Vakati tinosimbisa rutsigiro rwedu kuurongwa hwekuenda kugutsa ruzhinji muMali, Burkina Faso neGuinea nekuramba tichikurudzira kudzoka kweutongo hwejekerere. Vakawedzera vachiti dzihurumende dzakafanobata matomu dzinofanirwa kutarisiswa kuti dzadzosa here nyika dzadzo kuutongo hwegutsa ruzhinji nenguva inokodzera nekusimudzira kugadzikana mudunhu. MuMali, hurumende yakafanobata matomu inofanirwa kuranga avo vane chekuita mukuurayiwa kwevanhu muMoura, vakadaro Ambassador Wood. Vakati tinodzokorora kurudziro yedu kuhurumende yakafanobata matomu muMali kuti itevere nzira yakazvimirira isina kwayakarerekera, inoshanda nemazvo, ine udzamu nejekerere yekuferefeta kuitira kubata avo vane chekuita nekurayiwa kwevanhuwo zvavo muMoura, muMali, nenzira inofambirana nekurudziro iri mugwaro rechokwadi rakaburitswa neUnited Nations muna chivabvu 2023. America inoramba ichishushikana zvakadzama nekupararira kwekusagadzikana kwedunhu rekumahombekombe kwemawirira eAfrica kubva kune zvose zvine chekuita nezvematongerwo enyika nekuve pedyo nevanopfurikidza mwero vachiita zvemhirizhonga vari muSahel. Kukwira kwekusagadzikana kwakonzera kurasikirwa neupenyu kwezviuru nekuve nechekuita nekusiya misha kwevanhu mudunhu rose, vakazivisa izvi Ambassador Wood. Vakati hatingaite setisiri kuona kuti chikwata cheWagner Group chiri kutyora kodzero dzevanhu nekuisa munjodzi upenyu hwevanhuwo zvavo vanochengetedza runyararo nevashandi veUnited Nations. Vakati veWagner Group vari kuvharira basa reUnited Nations vanochengetedza runyararo nekusangokundikana kumisa dambudziko riripo izvozvi revanopfurikidza mwero, asi kuti vari kutowedzera kukura kwaro. Vakati nhengo dzeSecurity Council dzinofanirwa kumutsiridza nhaurirano dzadzo nevamwe vadzo vemuAfrica mukugadzirisa kuda kukanganiswa kwerunyararo nekusimudzirwa kwegutsa ruzhinji muWest Africa neSahel. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Zvongwe diapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mumwedzi mitanhatu yegore rino, zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvatumira kumusha mari inoita mamiriyoni mazana mapfumbamwe ane makumi maviri emadhora ekuAmerica, $920 million. Bedara wafedwa kasukuere mzare Jacqueline Sande wanoti waendesa magwaro kudarere Supreme Court maererano nenyaya yokukwikwidza musarudzo kwavakasukuere. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai murumoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.